Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kurume 19, 2024. Makateerera kustudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Madzimambo kurudzirwa kuti asachatise vana vasati vabva zera. Bazi rezveutano roparura chirongwa chepiri chekubayisa vana nhomba yekudzivirira chirwere chemheta makumbo. Kambani huru inochera lithium yeZimplats yogumura vashandi mabasa. Indiwe mingwe emisore na uzeduza nasi chivakuna ku Studio 7 iri muWashington DC. Madzimambo munyika ari kukurudzirwa kuti asaropa fadze kurorwa kwevana vasati vabva zera sezvo izvi zvisiri pamutemo wenyika. Madzimambo ave kubvumizwa kupa zvitamba zvekuchata mushure mekuwandudzwa kwemutemo wewanano kana kuti Marriages Act. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Yambiro iyi yabuda pamusangano wemazuva maviri watanga nhasi muBulawayo wekudzidzisa madzimambo emunyika pamusoro pezviri mumitemo yenyika yewanano neyekugara nhaka. Pasi pemutemo wakavandudzwa wewanano, madzimambo ave kubvumidzwa kupa magwaro ewanano pasi pewanano yekuroora kana kuroorwa mutsika dzechivanhu kana kuti customary marriage muchirungu. Varex Shana, mutevedzeri wasadyaro weLaw Development Commission, waudza gungano iri kuti zvimwe zvezvakakosha ndezvekuti madzimambo anokwanisa kuroodzanisa vanhu kana chete agutsikana kuti vaviri ava vanenge vasiri pasi pemakore gumi nemasere, kuti hapana mumwe wavo anotori mune imwe wanano, uyewo kuti havafanirwe kuve neukama hwepedyo. Vatsinira kuti imhosva pasi pemitemo yenyika kuti madzimambo abvumidze wanano yevanhu vanenge vasati vabvezera vari pasi pemakore gumi nemasere. Amai vemba yenyemba, munyori mubazi rezvemitemo, vati bazi ravo riri kuita chirongwa ichi zvichiteera danho rakatorwa rekuti madzimambo akwanise kuitisa wanano kumamisha.
Customarily vanhu vose vanga vakatogarisana kumusha, it's customary, vanobhadhara maroora, vanoita sei, madzishe ozosvika ipapo achiti vanhu chisainai. Vasi kuita civil marriage yayo muchurch, asi vari kuita customary marriages.
Kuda kunze, anoyemurwiri wekodzero dzevana asikana nevanhukadzi ari mukuru mukuru wesangano reWomen's Association of Survivors, ati anofara kuti mitemo yenyika yatsojeka kuti vana vari pasi pemakore gumi nemasere havafanirwe kuroorwa kana kuroodzwa.
Izvi zvichabetseredza kuti macases emachild marriages adzike, nekuti kumamisha vana vasikana vazhinji vanorodzwa nevabereki vari below 18, uyezve madzimai mazhinji kana azofirwa vanodzvanyirirwa nehama dzevarume vavo vachitorerwa maproperties.
Asi madzimambo ane chitsama ashora zvimwe zvezvinotarisirwa pasi pekuvapa masimba ekuti vaitise wanano, kusanganisira kuti hazvina kukosha kuti vaviri vanenge vachida kuwanana vaunze vabereki vavo pamberi pedare, asi kuti vangounza chete vafakazi vavo avo vanogona kuve hama kana shamwari. Mambo Chikwaka nemumwe weavo vashora izvi vachiti zviri mumutemo hazvizi izvo zvakabvumwa nemadzimambo.
Zvinokana tsika yacho yakuti anyone witness wehukama anokwanisa kuuya nemwana wochatisa vari vairi, iwo baba vari vapenyu. Hatiziwo kuti izvi zvabva papi.
Mamwe madzimambo atiwo mutemo uyu hauenderani netsika dzechivanhu. Mambo Mutasa vati zvakakosha kuti madzimambo asangomirirwa musenate chete, asi vavewo mudare reHouse of Assembly, umo vati ndimo munogadzirwa mitemo.
Wakadzi yuzi yakapinda wakapiwa maquotas kuparliament because that's where it matters most.
Pamubvunzo wavunzwa nevamwe wekuti mutemo weMarriages Act uyu haujekesi kuti munhurume hakwanisi kuwanana nemumwe munhurume kana munhukadzi hakwanisi kuwanana nemumwe munhukadzi, vashana vati bumbiro remutemo wenyika rinobudisa pachena kuti izvi hazvizi pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mumwe mubatanidzwa wemasangano anomirira varayiridzi weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU unoti varayiridzi kutanga mangwana vanenge vachiratidzira kutsutsumwa kwavo nemadhora makumi maviri ekuAmerica akawedzerwa pamihuro yavo nehurumende kuchikamu chavanopiwa nemadhora ekuAmerica. Munyori mukuru mubazi rezvevashandi vaSimon Masanga vaudza Studio 7 kuti havatauri nezvenhaurirano dzemari panhepfenyuro. Ukuwo rimwe sangano rinomirira vashandi wehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions raburitsawo gwaro richiti harinei neurongwa hwekurangwa mabasa huri kutarisirwa kutanga mangwana, richiti nhaurirano dzemihoro kuZimbabwe National Joint Negotiating Council dzichiri kuenderera mberi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri wesangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vari munyori mukuru weFOZEU vaObert Masaraure.
Mume dzatatumira nyika yese dzichifamba dzichishambadzira nyaya yekuramwa mabasa, dzadzoka nerimwe kuti Zimbabwe yese yasunga rimwe chete kuti mangwana musi wechina nechishanu zvikoro zviri kuvharwa, varayiridzi havasi kuenda kubasa. Varayiridzi vari kuratidzira nenyaya yemuhoro wavo uyo wani usiri kuda kurevhiwa naemployer. Maridza pinda nhasi vamwe vatambira ma$17 ipo paimbopromiswa 20. Employer haasi kuda zvachose kuti varayiridzi vawane chouviri. Zviri kuvatsamwisa zvakanyanya zvekuti mangwana hakuna vari kuenda kumabasa.
Mambonzwawo here kubva kuhurumende?
Tichiri takamirira kunhu kwaemployer asati apindura, takamunyorera magwaro maviri kubva musi wavati udza mashura ekuti mari yavari kuwedzera $20. Tichaziva kuti vachapindura nekuona kwavachaita kushayikwa kwevanhu muzvikoro mangwana.
Asika hurumende iri kuti hamuna kungowedzerwa chete mari dzemadhora ekuAmerica, asiwo mihoro yenyu yemadhora ekuZimbabwe inenge yakunzi ibhadharwe nechikero chemari yemubhengi kana kuti bank rate pazuva iroro.
Vese vanogara muZimbabwe vanozviziva kuti madhora emuno haakwanisi kuwedzerwa munhu pay, nekuti musi waanowanda ari mumabank account emacivil servants ndo musi unoshuta rate. Rate yebank rate inenge yashandiswa musi waunonzi ndo yakakuletwa nayo. Musi wainozopinda muaccount mako, rate yeblack market inove inoshandisa vanhu kuwana maus dollars anoya anoshanda kutenga muZimbabwe inoshuta zvakanyanya, sekushuta kwaita nhasi tinzwa kuti vamwe vari kuti yatosvika kuma 27,000 zvasati taverify. Zvazvongoreva ndezvekuti mari iyoyo inokurumidza kudyiwa, pazhinji pamunoitambira chero mukanzi yalingwa nebank rate paunoitambira inenge yakangodyiwa nerate inokurumidza kujamba musi unowana macivil servants mari.
Mutungamiri wesangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vari munyori mukuru weFOZEU vaObert Masaraure vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Bazi rezveutano rakabatana neUnited Nations neGlobal Polio Eradication Initiative raparura nhasi chirongwa chekudonhedzera vana vari pasi pemakore gumi nhomba yekudzivirira mhetamakumbo kana kuti polio. Izvi zviri kuuya panguva iyo sangano reUnited Nations rinoona nezvevana reUNICEF riri kuyambira kuti chirwere ichi chinogona kupararira kune dzimwe nyika dzakapoteredza. UNICEF iri kukurudzirawo kuti vatendi vasingadi zvenhomba kunyanya kunzvimbo dzekumanikaland dzinoti Buhera, Mutasa neMutare vakurudzirwe kutambira nhomba iyi ichiti inogona kuuraya kana kukonzera urema. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri mubazi rezveutano vaDonald Mujiri.
Iyo yatinoti novel oral polio vaccine type 2 kana kuti NOPV2 in Zimbabwe inyange ichiitwa nyika yose kana pachinhu patingati country wide iri kuvaka pamusoro pekubudirira kwakaitwa first round iya yakaitwa musi wa23 February 2024 yakapfurikidza vabatiro yavo yekubhadzinda vana over 4.6 million children under the age of 10. Saka second round iyizulu campaign iri kuti kamukora March 2024 zvichireva kuti Friday. Saka vanekati matrend yeteam vachange vachisvika mudzimba, muzvikoro, mumamaketi, makliniki, kumakreshi vachizoita administer the NOPV2 vaccine kuvana vari under 10 years old.
Saka muri kushanda sei nebazi redzidzo apa?
Vakatizivisa nezvesaka handiti zvinonoza kuti kana kwaitwa maoutbreak vakati vachinyi panotori neukama huripo hwebazi rekuverwa kwevana needucation kuti vana vari kuenda kuchikoro ndokune vana vose. Saka ukama huripo hwokushandira pamwe chete sei uhurongwa hwehurumende.
Pachirongwa ichi muri kutarisira kudonhedzera vana nhomba vangani?
4,206,013.
Sei zvakakosha vamujiri kuti vanhu vaendese vana kuti vadonhedzerwe nhomba iyi? Sei vabereki vachifanira kuita izvozvo?
Isusu tiri kuedzera vabereki kana nevatikati muchirungu macaregivers kuti vanyatsokuita make sure kuti vana vavhaksinetwa second round iyoyi, so kuti vabvunze mibvunzo yavanogonange vainayo kumahealthcare workers vedu. Tichitizve varambe vachiita vatingati continue practicing good hygiene, including frequently and washing, ndevavanhu vachidzivirira vatingati muchirungu spread of polio and other diseases, andzve immediately contact their nearest health facility if they see sati kana vaona any sudden problem inenge ine mwana.
Iyo nhomba iyi iri kudonhedzerwa vana iyi inganzi here haizokanganise utano hwavo? Kana tichitarisa zvakaburitswa nana mazvikokota munyaya dzezveutano, hapana matambudziko ainayo?
Haisi Zimbabwe chete iri kupa vana nhomba, iri pasi rose. Zvinova zvakabvumidzwa naiye inoona nezveutano hwenhomba nechinova WHO. Saka hapana kana chingachirwe ipapo.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Apo nyika iri pakati pekupemberera mwedzi wemadzimai wakurume, vasikana nemadzimai echidiki vanoti kunyange vachitenda hurumende nematanho airi kuramba echitora ekuvawanisa mikana yekuti vazvipundutse, rwendo ruchiri rurefu. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi zvizere.
Munyaya dzezvematongerwo enyika uye muupfumi hwenyika, variko vechidiki vakafanana naDelight Magombo vanoti madzimai awaniswa mikana mizhinji kwazvo nehurumende.
Kare zvainetsa kuti madzimai apinde mune zvesarudzo, asi mazuva ano zvavanyore. Zvekare hurumende yakaisa mitemo yakawanda inobatsiridza kuti madzimai akwanise kunge ari mudare reparliamendi pamwe chete nemumakanzuro. Munyaya yeupfumi dziriko mari uyewo zvirongwa zvakasendekerwa madzimai chete, saka hatingati hapana chiri kuitwa nehurumende.
Asi mumwewo mudzimai wechidiki Muzvare Besta Chandata vemuHarare havawirirani nemuono wekuti madzimai ari kusimudzirwa zvechokwadi munyika.
Madzimai echidiki ndo the group rokusafa chaizvo chaizvo tikanyanya tarisa mararamiro ari kuita vanhu, tikatarisa maeconomic hardships aripo, ndo vanhu vari kunyatsotambura ivavo. Tikada kutarisa mastreets, ndo vangozara vari kuedza kutsvaga kurarama. Saka kuti titi pane empowerment iripo katinenge tichitonyeperana. Vacho vari empowered, maybe they are being connected kuti vaite sei vambodyawo.
Mukuru wesangano rinoshanda nevadzidzi vechidzimai vemuzvikoro zvepamusorosoro reFemale Students Network Trust Muzvare Evanice Munando vanoti mune zvematongerwo enyika madzimai echidiki ave kuwaniswa mikana iri nani chose.
Tiri kuona sekuti nzvimbo zhinji dzakaita semapolitical spaces, mapolitical party ariko iko zvino ari kuedzawo zvizhinji kuti mayoung people, especially mayoung women, apinde mumadecision making. Zvinhu zvinoratidza kuti nyika yedu ine chiono nekwatiri kuenda kunenge kwakati jekei.
Kune mitemo yakafanana newegender policy wakadzikwa nehurumende kusimudzira madzimai kuti vawane mikana yakaenzana neyevarume, kuchitiwo mimwe mitemo iri mubumbiro remitemo inovatendera kuwana zvinzvimbo zveutungamiri mune zvematongerwo enyika pasina kukwikwidzana nevarume. Gurukota rinoona nezvenyaya dzemadzimai amai Monica Mutsvangwa vanoti hurumende haisi kuzomira kuramba ichiwanisa madzimai ese zvavo mikana yekuzvisimudzira.
Women around the world shattered glass ceilings, broken barriers.
Zvinofadza kuti pasi rese madzimai ari kuita mabasa anonwisa mvura vachipinda munzvimbo dzaingonzi ndedzevarume. Hakuna chiri kumisa madzimai anhasi. Tikatarisa nedu muno muZimbabwe, muchuchusi mukuru zvekare negweta guru rehurumende vanhukadzi, tiri imwe yedzimwe nyika dziri kuita zvihombe mukutsigira madzimai paari kusimukira.
Vanoongorora nyaya dzemadzimai uye vari mukuru wesangano rinoshanda nevasikana nemadzimai echidiki reGirls and Women Empowerment Network Trust, Muzvare Kumbira Ikahiya, vanoti panoda kuita sungawirirano pakati pezvinovimbiswa nehurumende nezvinozozadzikiswa.
Ndinonase kunge rumwe ruko runopa, rumwe ruko ruchitora, nekuti mutemo unopawo kuti mikana ngaiende kumadzimai echidiki, madzimai echidiki ngaaone mikana yekutungamirira, madzimai echidiki ngaapiwe mikana yekuita mabhizinesi, vaone mikana yekuenda kuchikoro. Wozotarisa manje kuti mari yacho yekuti vaende kuchikoro vanayo here? Hapana. Mari yacho yekuti vaite mabhizinesi vanayo here? Hapana. Saka mikana iriwo pabepa nepakunyorwa.
Kushaya mikana yakazara yekusimudzira nekutsigira madzimai echidiki kunonzi nedzimwe ongororo dzakaitwa nemasangano akazvimiririra kunoita kuti vapedzisire vave kupindana nemabasa akafanana neupombwe, kuba nezvimwe zvisiri pamutemo. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti madzimai anofanira kusimudzirwa kuti vatore zvinzvimbo zvepamusoro munyaya dzezveupfumi, vachiti pasi rose pamakurukota ezvemari gumi vaviri chete madzimai, uye pamagavhuna emabhanga makuru enyika varume vanenge vari vapfumbamwe mukadzi ari mumwe chete chete. VaGuterres vakataura mashoko aya vachivhura musangano wepagore wakanangana nekusimudzira madzimai kuti awaniswe mikana uri kuitwa pari zvino kumuzinda weUnited Nations kuNew York unonzi Commission on the Status of Women, kana kuti CSW. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, Anton Blinken, vari kutarisirwa kushanyira Saudi Arabia neEgypt, uko vari kuedza kuenda kunotsvaga nzira dzekumisa hondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas. Vachitaura vari kuPhilippines, vaBlinken vati panodawo kutsvagwa nzira dzekuona matongerwo, kugadzikana kwenyika nekubatsira dunhu reGaza. VaBlinken vati America yakaudza Israel kuti ive neurongwa hwekumisa hondo nekubatsira vanhu vemuGaza nezvekudya. Hondo iyi yakatanga musi wa7 gumi guru gore rapera, apo Hamas yakarwisa Israel ndokuuraya vanhu chiuru chimwe chete nemazana maviri. Israel yakabva yatangawo kurwisa Gaza, uye bazi rezveutano mudunhu iri rinoti vanhu vemuPalestine zviuru 32 vaurayiwa nemauto eIsrael. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti dzinobvumirana negwaro retsvakurudzo rakaburitswa nebhanga repasi rose reWorld Bank, iro riri kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ibatsire nenzira dzakasiyana-siyana kusimudzira makambani akazvimirira ari kushanda zviri pamutemo kuitira kuti asaguma avhara kana kuzoshanda zvisiri pamutemo. Nyanzvi mune zveupfumi vari muzvinabhizimusi uye vakambotungamira sangano revemabhizimusi reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI, Dr. Calisto Jokonya, vanoti ichokwadi chataurwa neWorld Bank kuti mabhizimusi anoda kubatsirwa.
Anoda kutopuwa mukana wekuti vanyatsokutosumuka vabve pavari kutanga kudaro. Ende zvinopa chimiro panyika ndiwo mabhizinesi eformalization. Saka akasotobatsirwa nehurumende pachatova pakaoma.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi muzvare Happiness Zengeni vanotiwo zvakawanda zvisiri kuitwa nehurumende kuti isimudzire mabhizimusi akazvimirira achiri kusimukira.
Tinoona kazhinji-zhinji zvacho hurumende inoshandisa mitemo yakaomarara isingakwanise kukomplaiwa nayo nemabhizimusi achiri kusimukira. Saka jubulev that high rate of informalization equation is and chikuru kunyanya-nyanya ndechekuti vanhu vari kupinda mabhizimusi aya havari kupinda not kuti maentrepreneurs but vari kupindawo nokuti vari kuda chekurarama.
Uku imwe kambani huru inochera chicherwa cheplatinum yeZimplats yazivisawo nhasi kuti kutanga nhasi iri kukurudzira vashandi vanoda kusiya basa kuti vanyorese, ichiti yatora danho iri senzira yekuti ikwanise kuramba yakavhura kuburikidza nekudimura huwandu hwevashandi. Kunyanga azvo dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzichiti kuderera kwemutengo weplatinum pasi rose ndiro dambudziko guru ramanikidza kambani iyi kuvhara. Izvi zvinonzi neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University mudunhu reOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha zviri kuwedzerwawo nekusafamba zvakanaka kweupfumi hwenyika muZimbabwe.
Hongu tinogona hedisi kuti tarise kuti ndifunga zvicherwa izvi. Mitengo yazvo mhiri kwamakungu kwazvinotengwa uku haina kunge yakanaka, asi ngatizive kuti zvatinogara tichitaura isu misi nenguva zviri kubata mbira dzakondo upfumi hweZimbabwe, zvakaita sokushayikwa kwamagetsi zvinoita kuti mabhizinesi ose zvawo anoshandisa magetsi kana kuti anowana zvinhu kubva kwazvinogadzirwa zvinhu zvisafamba nomazvo.
Saka matambudziko ari kukanganisa upfumi hwenyika aya angagadziriswa sei? Dr. Jokonya vanodzoka vachiti
vehurumende nemabhizinisi, Ministry of Industry, Ministry of Finance, Ministry of International Trade, inova Foreign Ministry, vanofanirwa kutogara nesu pasi vaone kuti teita sei. Nokuti zvechokwadi mabhizimisi chaiwo anga achioparata zviri pamutemwa zvinoita kuti hurumende igogona kukolekta tax yayo zviri nyore ari kutambudzika.
Gwaro reWorld Bank iri, iro rakaburitswa svondo rapera, rinotiwo zvimwe zviri kukanganisa mabhizimusi kuoma nekudhura kutanga makambani munyika pamwe nemitemo yekunyoresa mabhizimusi iyo inonzi yachembera. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo takundikana kubata gurukota rezvemaindastiri nekutengeserana vanyobi Zita Ndlovu. Asi zvayo World Bank inoti zvakakosha kuti Zimbabwe igadzirise zvimhingampinyi izvi kana ichida kuti ikwanise kukohwa mugove uzere kubva kumakambani akazvimirira. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya yekuti vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakati vashaya kambani inovapa mari yechibatiso inosvika mamiriyoni mazana mana nemakumi matanhatu nemana emadhora kana kuti $464 million. Mari iyi ndeyekuti vakwanise kupikisa mutongo wakapiwa nedare remuNew York kuti vadzosere mari dzavanonzi vakawana zveuori nekubhadhara mitero iri pasi pasi pane yakatarwa uye kuwedzera upfumi hwavainawo kuti vawane zvikwerete. VaTrump vanofanira kubhadhara mari iyi kuti vasatorerwe midziyo yavo pavanenge vachiedza kupikisa mutongo uyu kudarire pamusoro. VaTrump avari kumirira maRepublicans musarudzo yemutungamiri wenyika vachakwikwidzana navaJoe Biden vebato reDemocrats nevamwe vakazvimirira. Mukuziya nezvenyaya iyi tanonoka wande weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masiye.
VaTrump vari kuda kuapila against mutongo iwoyo, but process yacho yokuti vaapile inoda kuti ivo vape mari yechibatiso inganzi bond kumatarets mosva inoitisa kuti vasekiwe ability yavo yokuzokwanisa kuapila. Kana vasingakwanisi kupa bond, vanofanira kupa iyoyo mari yakapuwa necourt kuti ive ichigarawo kune imwe account inenge ichiitawo interest. Izvo zviri kuti vaTrump mari iyi yakawandisa ende havakwanisa kuva vachiireza munguva yokuti vakwanisa kuzoapila mutongoro.
Saka zvadari saizvozvi vaMasiye, chii choitika kuna vaTrump uye matare anozvitambira sei?
Pari zvino vari pamaromananzombe, vanofanirwa kuva vachibudisa mari iyoyo because process yokuapila iprocess yavari kuita ivo pachavo nemagweta avo. Vakatadza kuwana mari iyoyoyo yechibatiso kana kuti yebond. Izvi zvakureva kuti vanofanirwa kuva vachizopa mari iyoyoyo kune avo varunzi like mavictims epanyaya iyi. Inokwana kuva mamiriyoni akati kuti because toona kuti havasi vega vaTrump tiri kunzi vabhadhare mari iyi. Kune vana vavo varipo zvekare vari kubhadhara tingi mari dzinokwana kuita mamiriyoni ichi enivo vaTrump varipo zvekare panyaya iyoyo. Saka iyi nyaya yekuti kana vakatadza kuwana mari iyoyo ye bond. It means kuti vanengo waita pachurungi atingati forfeit ability yavo yoku appeal ruling hiyo hii. Ya wala kuti iri kukonteresa ya wakati shock and uyezi wala kuti mariachu ya kawagisa zukuru pati kana wakaisha wa mari ya kubatisa it means kuti ya wachakwa sikuwa pila ndi wafo wakuchi wawachi badara mari ya wakata zozo badara mari ya zisa kura wakuchi maproperties avu awano ona aninga wakuchi batu wawo kuti achitengiswa wakuti mari ya ireziwa.
Gweta rinogwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunare kuTexas vachitaura naTanonoka Wande weStudio 7. Yave nguva yekuti vateereri muzvitaurire mega zvamunofunga.
Mukore uno ukaona uchiti pamberi neZANU PF chokwadi chaicho kutaura nechokwadi hauna kukwana nokuti uri kuti pamberi neurombo pamberi nekushayika kwemagetsi. Pamberi nehumbavha aidza uri gororo kana kuti haona kukwana nokuti hazvisirizvo dai maitirwa ari kuita nezvanu PF izvozvo zvirizvo zvataiita pastruggle tisina kukunda mabhunu nokuti mweya wakanga uriko wange ukamarada wekuti iwoyo chausina ndokupawo ndichiona kuti welfare yako yakadini wakuvara here wadini zvino zviri mazuva ano injake njake nyika yedu ineyo tichangosaona kufumata mustone age yaane makomba zvicherwa zviri kuenda nokuti zvetiri kuita zvacho upfumi hwetiinahwo nezvetiri kuitirwa isusu hazvifambirani tikatarisa Libya vanhu vaibhadharirwe roora mwana achiende kuchikoro magetsi anga asikabhadharwi nokuti vane oil isusu tinoti tinei munyika muno.
Wachabarari murisei ndisakusindi marusapo uko inini ndirotongoona kuti nyaya iripo ndeyekuti America yakatoinga inotombunyikidza kodzero dzedu bozi painoisa masanctions anosafa ndisu macitizens mapoliticians hambosafi saka itori neutsinye nesu inotombunyikidza kuti kodzero dzedu futi.
Kunoku kuZimbabwe kunoku tazwawo nenyaya yekubhadhariswe mari muzvipatara umu unobhadhara $3 kurapwa kwacho hapana kunyorehwa kadhi basi anobhadharisa vachiti ngecommunity development fund inonga ichida kuzovakiswa pazvipatara hapana chingowakwa ngemari idzodzo zvizhinji zviri kuwakwa ngemadhona mari iyoyeyo haurapwi usina kubhadhara nawana mbuya watobata mudonzoro asina nekwawachaona mari yacho hakuna kwawachaiwana kare mazuva taisoziya zvichizi mari iyoyo ngobhadhara madhora pamusha kuvanhu vemunharaunda ino yakuzi pamunhu wega wegwa nemwana une gore rimwe une 2 years une 3 years ngongori ubhadhare mari iyonai usina mari iyona hausiri kurapwa mishonga yacho hapana mbotibvunzirai vantu avo mbotitauriro kuti zvino rewei mari yacho iri kuenda kuri iyonai ndini hangu inini kwamuchadziya pamuchadziya pachipatara chemuchadziya kiriniki apo tibatsirewo tazwa ngekubihwa mari dzedu.
Ndinochemawo kune zviri kuitika muZimbabwe deno Mwari apindira hatichatarisiri kuti zvingaitwa noumwe munhu kunyange zvinoitika zvemaexendi zvinoitika zvokubiwa kwemari zvinoitika zvokubiwa kwevana nokupondana kwavanhu taakungokumbira kuti Mwari apindire nokuti nyika yedu haina mutungamiriri mutungamiriri aripo anotungamirire ZANU achitonga vana veZimbabwe kwete kuti anotungamirire nyika.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Musakangano wachirongwa chedu chevechidiki chethe connection na 8 PM apo tiri kutarisa nyaya yemamiriro akaita zvinhu mumapazi edzidzo vamwe varayiridzi vachirangwa mabasa vadzidzi vachitiwo mari dzavari kubhadhariswa adzakawandisa. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Madzisho okurudzirwa kuti asachati sevana vasati vabva zera. Bazi rezveutano roparura chirongwa chepiri chekudonhedzera vana nhomba yekudzivirira mheta makumbo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiiri ndiri muWashington DC ndokusaya mina Standekile Mhlanga.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.